vanhu vari kumana vachiti nguva yapfuura presha kuva kushamwari uri chingobvunza uri wega kusvika rini mwoyo utanga kurunduka but deep inside you know you're not ready kusunga life I serious haidi kukurumidza love is not a game haidi kukwikwidza wesane pathi yake nguva yake yakasiyana usamanikidzwe kupinda uchiri kuzvitsvaga take your time uzvitarisiwe heal your heart usamanyezve usafananidza life yako nevamwe God's timing is perfect rangarirazve ndora nguva yako usamanye kupinda murudo zvivake iwe usati wapa mwoyo wako no competition apana race mupenyu marriage haisi pressure asi blessing chaiyo ndora nguva yako iva strong uri wega ziva value yako usatsvaga zvekuzadza when the time is right zvichauya zvoga Real love in Ouya, kana wagadzirira Wakaona vamwe vachirora, zvinoita kunge zviri nyore Behind the scenes, pane pain, azvisi zvese zviri glory Instagram inonyepa, showing only highlights Asi real life, in a struggle, struggle, sleepless nights Saka usamanye nekuda kwekuti vanhu vari kufamba Zvire nani kumirira pane kupinda uchizotambura Build your mind, build your soul Before what I do Listen to your heart, not the noise Make the right move, not rush choice Usamanikidzwe nekuti yake yati Life yako ndeyako Famba chako stay Nguva yako Usamanye kupinda murudo Zvivake iwe Usati wapa mwoyo wako No competition Apana race mupenyu Marriage high, see pressure Asi blessing chaiyo Zora nguva yako Iva strong uri wega Ziva value yako Usatsvaga zvekuzadza When the time is right Zvichauya zvoga Real love inouya Kana wagadzirira Better let them broken Better hold than hurt Better peace alone than fake Love in a shirt Usati agumira